Uri taka fugama, ona mugadzike, nomwana wangu mananga, ona zvodero weso muchitswa ndadumidza nechidhina, ndadokubata bata zvandikona mbuya woye, ndikati ndori dzemere, marikanyi vandinzwe, kuti kamba kwashata, kuti kamba kwashata, kuti domusikato, kuti domusikato, dududu dzakaninga mudzimure, dududu dzakaninga mudzimure, kanyi kwedu chisaziyo kutwa ku, taizive nonga makore dzavana.